mugwagwa webite bridge tangatifanira kuita toita commission inonzi ground breaking taifanira tichitoita musi wa 4 saka nenyaya yeworld economic forum South Africa kuna mapresident ese enyika president vakazokira sondo rakapera kuti aiwa paita musangano uyu zuva ramamanditarira kuti ndizoita ground breaking kubvunzana nekampani inozoita mugwagwa harichakwanisiki ndinenge ndisipo saka kana muchida kuti muite neni ndozoita nemi musi wa 18 May saka tinotangisa ground breaking yedu musi wa 18 May basa rokutangisa ropa rakanisa rechinda kumberi tanga takamira nenyaya yekuti mvura yanga yakawandisa isu tiri nyika ina madhaka saka hapana mugwagwa wakakwanisa kugadzirika mumadhaka papa asingafambiki pese pese nguva pachinyura saka hatina kana neproblem on course zvirongwa zvedu zvakamira sokuronga kwatakaita
asi panga pamboita boaboa kavagumbo mushure mekunge vamwe vati vemapepanhau mai mahofa vangu vati mabasa emugwagwa umu achapihwa kuvatsigiri vezarupf chete
handisati ndamboziva mai vanotsvaga sadza vachinofidha mwana womwe vasingafidhi vake kana ukandiudza mai vanoti vane nzara vanotanga kunofidha wako iwe vasati vafidha wako ugondiudza mai vakadaro vanomwe vakanaka sereka vachataida kuenda kudenga vamwe tisati tapinda mai mahofa inenge wezanupf chinangwa chavo chavanenge vachida samp ndechekumeka chavo kuti mwana wavo akavapinza pachigaro sobu zanupf nepati yavo awane basa but haungandiudziri kuti maa vakatadza kana vakataurira pati yavo kuti ndo ina vana vavanda kutsvagira basa there's nothing wrong everybody is free kukampenera waanoda zvakafanana nekampeni hapana munhu wezanupf anokampenera wemdc
asi kava gumbo mai mahofa havasi vezanupf kandi gavhuna wemasvingo nemi mune muri gurukota rezimbabwe kwete rezanupf
ndakwandakanzwa ndichiita ini mai mahofa vakataura vari pamusangano wezanupf ndozvandakanzwa handina kunzwa vachitaura vari muhofisi yegavhumendi mai mahofa havasati vatransport havagadziri mugwagwa anogadzira mugwagwa ndiini minister of transport handina kuzvitaura asi mai mahofa vakataura samp wekumasvingo akamirira zanupf yake pamusangano wezanupf so make that distinction and understanding.